Vagari vekwarusape vari pasi pamambo Tandi nhasi vauya kudare repamusoro reHigh Court muHarare neuwandu hwavo kuzonzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri navaPeter Tandi avo vari kuvamirira panyaya inonzi vamanhanga vari kuda kutora purazi reLisbury riri makiromita makumi maviri nematanhatu kubva marusape kubva kumurungu anonzi Robert Smart. Gweta riri kumirira vatandi vaLeonard Chigadza vaudza dare kuti vamanhanga vari kuda kutora purazi reLisbury kuti vavake chechi pamusoro pemarinda ari mupurazi iri. VaChigadza vanoti vanhu vari pasi pamambo Tandi havasi kufara nokuti purazi riri kuda kutorwa iri ndiro ravanoviga madzishe pamwe nevamwe vanhu vakakosha vachiti mupurazi umu mune nzvimbo dzinoyera dzinofanirwa kuchengetedzwa pasi pemitemo yenyika inobata tsika nemagariro. VaChigadza vaudza Studio 7 kuti vakwidza nyaya iyi kudare pamusoro vaine chikumbiro chokuti vamanhanga pamwe negurukota rinoona nezvekugoverwa kweminda vaDouglas Mombeshora, vaWilliam Samhungu, vano veIshe Tandi, vaDavid Nyakonda avo vanonzi vakapiwa matsamba yokuti vatore purazi iri pamwe nevebazi rinoona nezvetsika nemagariro kuti vasave nechekuita nepurazi iri kana kutsika papurazi iri kudzamara nyaya yakakwidzwa kudare repamusorosoro reConstitutional Court navaPeter Tandi yanzwikwa. VaTandi vakaenda kudare reConstitutional Court vachiti kodzero dzavo dzekutevedzera chivanhu chavo dzinotyorwa kana vamanhanga vakaenderera mberi nekutora purazi iri.
Nyaya iyi yakasvika pese ipapo after veku National Museums and Monuments vaita report yavakaona kuti paLisbury Farm rine mamonuments of national heritage and rinofanira kupreserva. Vakanyora report kuti kupuwa kwepurazi iroro kune mumwe munhu anenge achida sana Bishop Mananga nevamwe vakadaro zvinokwakanisa kodzera vanhu vematati. Vakanyora rugwaro rwavo, rugwaro rwavo rurimo muapplication yakaitwa naPeter Tandi akamirira vanhu vekwaTandi constitutional application. Saka iyi agent chamber yavapo iyi ndoyekuti takamirira kunzwikwa kweconstitutional application vanhu ngavarege kupinda papurazi pa vangavhiringidze makuwa vangavhiringidze chizvinhu zvese zvinokosha zvevanhu vematandi zviriko.
Mutonga anga achinzwa nyaya iyi amai Lois Matanda Moyo vati nyaya iyi ichadzoka mudare mangwana apo gweta riri kumirira vamanhanga vaPhilip Mutandwa vachapawo dare divi ravo sezvo vanga vasina kugadzirira nhasi. Mapepa ari pamberi pedare ari kuratidza kuti vamanhanga vakapiwa tsamba yekuti vagare papurazi apa navamombeshora. Mapepa aya anoratidzawo zvakare kuti vagari vekwaTandi havazi kuda kuti vaSmart vabve papurazi ravo sezvo vachinzi vari kubatsira vagari ava nezvose zvavanoda kuita pachivanhu chavo panguva yavanenge vachiteura kuvadzimu nemadzitateguru avo panzvimbo dzinonzi dzinoyera idzi dziri papurazi ravaSmart. Nyaya iyi inoyo apo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakatarisirwa kuita musangano nevechidiki vemudunhu reManicaland kwamutare nechishanu vakaudza vatsigiri vavo masvondo maviri apfuura kumusangano wakaitirwa kumarondera kuti varungu vese vakasara mumapurazi vanofanira kubviswa mapurazi aya ogoverwa kune vechidiki veZANU PF pamwe nevamwe vatsigiri vavo vasina minda. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kutorwa kwakaitwa mapurazi evechichena zvechisimba ndiko kwakakonzera kuti upfumi hwenyika hugwadame. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.